Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 8/2024 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC vatereri tinoda kukuzivisai kuti nhau dzedu tinogona kuti nonokei kutanga sezvo tiri kuita dambudziko nemishina yedu iyo ichiri kuti inge ichigadziriswa navana mazvikokota saka tinogona kuti nonokei takamirira kuti mishina iyi inge ichigadziriswa asi makaterera ku Studio 7 muchikwanisa kuti bata na 7 PM pamasesa yanoti 909 AM 4930 13860 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose kana muchidawo kupinda muzvirongwa zvedu munokwanisa kutumira mashoko ku Studio 7 muchishandisa WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318 munokwanisawo kunzwa Studio 7 kubva muvhuro kusvika musuwe shondo wega wega sezvatataura nhau dzichitanga idzo nenguva dza 7 maneru kune vachangotibata tinenge tiri kuita dambudziko nemishina yedu iri kuedza kuti inge ichigadziriswa kuti tinge tichitanga zvirongwa zvedu asi zvamuri kunge muchitarisirawo munhau dzedu dzanhasi tichange tichitaura nenyaya yemari itsva iri kunziyo Zimbabwe Gold kana kuti ZIG paine mashoko ekuti vamwe vanenge vari kuramba kuitambira tichataurawo nezve mumwe musikana wechidiki akashayawo muHarare mushure mekuondomoka kwemudhuri nemusi wemugovera tichatarisawo dzimwe nyaya dzakafanana nedzekuti pane vanhu vashanu vakafa mufiki rimwe chete nechirwere chemalaria icho chave kupararirawo kune dzimwe nzvimbo kune vachangotibata tinenge tiri kuita dambudziko nemishina yedu isiri kunyatsoshanda zvakanaka yatiri kuedza kugadzirisa asi makatirira henyu kunepfenyuro yamunofarira yeStudio 7 takamirira kuti mishina inge ichigadzirirwa ichigadziriswa tichatarisawo nyaya yekuora kwezuva kana kuti solar eclipse nhasi munyika dzakaita seMexico America neCanada zuva riri kunziwo rinenge raora sezvo richinge ravharidzirwa nemwedzi vanhu kuchamboti svibei kune dzimwe nzvimbo kwemaminitsi anokwana iwo kuita mana pasina zuva zvese zviri kuitika nhasi muAmerica ndo dzimwe nhau dzamuchange muchipiwa pano ndo kunge mishina yedu yaita asi sezvatambotaura muchinge muchida kupinda muzvirongwa zvedu tumirai mashoko kuStudio 7 muchishandisa WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318 vanodawo kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM 4930 13 8601546 kHz pa shortwave. Kana wo muchida kutitumira tsamba mbozha kana kuti ma email, munokwanisa kutumira ku studio7@voanews.com. Munokwanisa zvakare kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Kune vachangotibata tine urombo vateereri, nekuti tiri kuita dambudziko nemishina yedu, ndo zvapa kuti chirongwa chedu chanhasi chinge chichinonoka kutanga. Asi vana mazvikokota vari mubishi rekuedza kuti vange vachigadzirisa mishina yedu kuti tikwanise kunge tichitefenyura chirongwa chedu chanhasi. Kune vachangotibata tataura zvakare kuti tiri kutarisa nyaya dzakati wandei wandei nhasi, dzinosanganisira nyaya yakonzera gakava rakakura munyika yemari itsva inonzi Zimbabwe Gold. Vamwe vachitambira iyo mari, asi vamwe vachitsika madziro vachiti chakachenjedza ndo chakatanga. Tiri kutarisawo nyaya yekuondomoka kwemudhuri muguta reHarare, tichitaurawo nevamwe vakarasikirwa vakakuvara, uyewo mapurisa kuti tinzwisise kuti zviri kufamba sei uye zvakafambawo sei pakuondomoka kwakaita mudhuri iwoyu. Makateerera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Sezvatataura tine urombo vateereri vedu kuti tinenge taita dambudziko guru nemishina yedu yatiri kuedza kuti tinge tichigadzirisa kuti tikwanise kutanga kutepenyura chirongwa chenyu chamunofarira cheshona.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Kuparurwa kwemari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZiG kwave kukonzera kusagadzikana munyika veruzhinji vachinetseka kutenga nekutengeserana nemari tsaru yeZimbabwe Dollar, nechikonzero chekuti vamwe vemakambani vari kuramba kutambira mari tsaru idzi. Asi nekune rimwe divi, mari itsva yeZiG haisati yatanga kutenderera. Asi vamwe vakaita sekambani yeEconet vanoti vatanga kushandisa mari yeZiG nekuAmerica mushure mekumbomira vachigadzira mishina yavo. RBZ yakazivisa nemusi wemugovera kuti mari yemunyika ichashanda kusvika mari yeZimbabwe Dollar ichashanda kusvika musi wa30 kubvumbi. Mukudziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano revanoona nezve kufamba kwevanhu nemabhazi reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliath kuti tinzwe maonero avo.
Tukutambira mashoko kubako kasiana siana apu mari nyika yanga yachishanda yatoche mabondi iri kurambwa ku vanhu vari mu business re michovha vari kuramba kutambira mari vamwe vachiti vakuda kutambira madhora chete havachina chivimbo nemari inoshandiswa munyika vanhu vazhinji vari kukira mabhazi nemichovha vaomerwa zvikuru muguta reHarare
saka imi maiteiwo nemashoko amuri kutambira iwaya
Tango tambirawo mashoko ekuti mari yemunyika yezimudhola kana kuti mabondi iri kurambwa nevanhu vemichovha taendo kunoongorora kuti uone kuti ichokwadi hongu vemichovha vachatambire mabondi kana kuti mazimudhola vakuda maus dhola nyange uchienda panhambodiki vanga vakuramba zvichireva kuti vemichovha havasina chivimbo nemari yemunyika
zvamunofunga imi kuti ndizvo zvinofanirwa kuitwa kugadzirisa matambudziko aya ndezvipi
pane zvakawanda zvinofanira kunge zvichiitwa kudzidzisa vanhu kuti mari itsva iri kuuya ichazenge yakamira zvakadai kutouya kuvanhu uye zvakare kuenda munhepenyuro kuve nema ndingangoti zvirakidzo zvemari iyoyo angava maposta maflaya anoripawo nekudzidzisa vanhu nekuti vanhu vange vachiziva mari nekutaurwa nezvayo munhepenyuro mumadzangaradzimu nekumwe kwese kwakadaro kuti vanhu vava nechivimbo nekuvazivisa kuti mari yemabhondi iyi ichiri kushanda kune vanayo
asi ukubva zvaparurwa mazigawa vanhu havasi kudzidziswa here nezvavo
takutoona kuti hapana dzidziso yakawanda nenyaya yemari tanga takateererawo mumasocial media vanhu vamwe vachitaridza kugunun'una vazhinji vachiti havana chivimbo nemari itsva iyoyi izvi zvakamboitika ndozvaakudzokererwa futi zvakare
avo vanga vari vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliath vachitaura naIvan Zininga westudio 7 vari parunare muHarare hatinokwanisa kubata gavhana weRBZ Dr John Mangudya tine urombo Dr John Mushayavanhu sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa asi ngatinzwei mashoko akataurwa pachirongwa chedu chelive talk nevaimbova mutevedzeri wegurukota rezvemari vavesachigaro vekomiti inoona nezvemari muparamende vaclemens chiduwa
Community building haiti tine zuva rimwe and munoziva kana vanhu vakambotsva maoko avo kushure vanenge vachingoti nonga zviya zvakamboitika zvinogona kungodzokorereka futi asi inini tandaona kuti tinogona kubhudha confidence ndechekuti kana mabhenzi edu ari iwo ava kushanda zvakanyanya pakupinda nerege pasina kuti rege inenge ichiitwa nefederal bank ndonga tinogona kutibatsira munhu anofanira kuti akata mari yake kubank kana ndikati ndoda kundotora 1,000, 2,000, 10,000 yangu ndofanira kundotora handifaniri kuti ndikaenda kubrank ndondonzi nhasi wakutora 1,000 mangwana wakutora 500 rinofanira kushanda kwese kundotenga fuel kundobhadhara mafees rive neaccessibility asi kuti currency idhumiwe inyaya yeconfidence inyaya yetrust saka isisu tiri kuti tikangorasika panyaya yeconfidence netrust zvidhi rinoratiwa remaketi
ayo anga ari mashoko vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvemari vavesachigaro wekomiti inoona nezvemari mudare reparamende vaclemens chiduwa musikana ane makore gumi nemapfumbamwe muzvare Yolanda Hodzi akashaya nemusi wemugovera pakaondomoka mudhuri panosangana mugwagwa inoti Chinoi Street naBank Street muHarare anonzi apedza kuvhenekwa navana chiremba kuti chii chakakonzera rufu rwake kana kuti postmortem vamwe vanhu vatanhatu vakakuvara muchiitiko ichi kuti tinzwe zvizere nezverufu rwaYolanda tabata baba vake vaSilas Hodzi
postmortem tapedza tabvisa bodhi kupare taenda kufuneral pala mangwa Tini kumanae ndotora bodi, uenda kumba kunotoni. Kizu mwana aina matachechi salvation army. Toto enda over bodi kwa aina matira avu mbita maservices. Apeza mbita maservices avu around 12 past 1. Tena taa kubuda taa kuenda kukurungwe kwa kuerika na village. Ndiwe kuchanga kuna chia anga. Ndiwe kuchanga novigiro mwana.
Mwana wenyu uyu anga ave nemakore mangani?
Mwana uyu anga ane makore 1986 man. Anga achiita form 5 paVimba Secondary School kuNorton. Anga achiita masubjects anoti geography, crop science kuve level yake.
Munga tsanangure kuti mwana wenyu akashaya uyu anga ari munhu akaita sei?
Mwana akashaya uyu anga ari musikana anga ari intelligent akanyarara. Aitamba bora netball aimhanya. Recently coach wachanga ati ndikukumbira mwana wenyu atambe rugby.
Ma kwanisa here kutaura nevaridzi vemudhuri wakadhirika uye vari kutiwo kudii?
Takwanisa kutaurawo navo mudhuri vamuridzi wemudhuri hatina kumuona asi tangoonawo anga achizi ndiye caretaker wepo. Pataona caretaker ari kuti muridzi wepo hapo akabuda ari kunze kwenyika. Tataiwo zvisinei izvizvi takwanisa kuita zvakadai zvakadai so takuchienda kupi kumusha mangwana tiiuzeya kubuda kuenda kumusha zvizhinji yazomirira kubva kumapurisa kana vapedza investigation.
Asi pane chavakubatsira iwo nacho here ivo vemudhuri wekuondomokera mwanawo?
Vasati.
Vasilas Hodzi ndibaba vemwanasikana Yolanda akawirwa nemudhuri akashaya muHarare nemusi wemugovera. Vange vari parunare muHarare. Studio 7 yabatawo vapesi Bauren avo vakapona tsaona iyi nepaburi retsono asi vachitiwo mudzimai wavo amai wadzanai Bauren vakakuvara pakadonha mudhuri uyu. Ngatinzwei zvizhinji.
Rufi chito uya kudai so ile veranda racho zvese ne gable yari saka pandakaona kudai ndakabva ndajambira mukati asi maimbundisi maibhauri ndakatoona vachitanga vari kuteera but ndamukati mushop handivanzovaona manje ndipo ndakatsuka ndakutsvaga kuti ko vadzimai vaenda kupi ndisinotarisa kudai handisi kuvaona ndipo ndikunzwa munhu ari kudedzera akatsepewa ari pasi bhozi pavakadai pinda mushop sezvandaita ndofunga vakakurirwa yakanene kii rufika daiva demera saka ndipo takazama kudai nesimudza kudai avasingasimudzike ndibva ndadaidzira vamwe vanga varimo vabvise vanga vatsepwa gumbo nesaidhi iri pahitapa saka ndipo takazodai tikadai tisamanikidza tichizhuwa tinamikidza tichizhuwa kusvikira ndomabvira vakazoita.
Mungati vanobatsira vefire brigade vakakurumidza kuuya here kana kuti zvinhu zvakazoitwa zvo nevamwe vanhu vaingobatsira vachidarika?
Vefire brigade vakauya vakakwanisawo nenguva yavo ya handikwanisi kuti ndivape blame kana kuti chii because necongestion yemutown 1 and nepatanga tiriwo 2 vanhu ndo vakanga vachitobatsira vakanga varipo because mama takabvisa kuchibatsira nevamwe uyo murume uyo wechituyo pane anga ane sande takareva mungirikini petra ivepo kuti abviske makumbo anga aripo but anga akuvara musoro iyeye kuchipatara takatomusiya arina vaiti hanzi ari kuresearch station iri sezvese akatobuda matangapira chitindokandimboda daibva kuresearch station kune munhu ari ikoko saka ndiko akatomhanya dokta achibva aenda chakaita sekunditsinonokere iambulance because iyeye wandikutaura iyeye akatora nguva apo ari munhu anga akuvara musoro saka ambulance ndeye akatinonokei but fire brigade I would want to salute them akasvika havo nenguva yavo.
Saka adzimai venyu vari kunzwa sei pari zvino?
Vari kuchema kuti musana wese nekudzika kuzasi pasaidha ipapa ikavange vakatsikirwa napo ipapo saka ndozvandandichiti maybe mangwana kana zvikaramba zvakadaro togona kudzokera tonomuzwa kuti chii because hapana kuitwapo x-ray but takangoona kuti vari raiti.
Avo vanga vari vapesi Bauren vachitaura vari parunare muHarare. Kanzuru yeHarare yange yambozivisa svondo rapera kuti ichapwanya midhuri yose isina kumira zvakanaka muguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata meya weHarare vaJacob Mafume sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vachiri kuongorora nyaya iyi.
Ndofunga mashoko ataburita mangwanana nhasi ari kunyatsojekesa pachena kuti tichiri kuongorora uye zvitataura zita remunhu akafa yanonzi Yolanda Hodzi chipatara mazita vanhu vakakuvara nemotikari dzakapwanyika. Saka nyaya iyi chiri kuenderera mberi ichiongororwa.
Hapana chati chazikanwa kusvika pari zvino kuti chii chakakonzera kuondomoka uku?
Hapana chati chazikanwa.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare muHarare. Hurumende inoti kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera waderera pachine dzimwe nzvimbo dzaichiri kutatarika kupedza chirwere ichi. Ropafadzo Mapimidze anotipanya inotevera.
Rukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombe Shora vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti kune nzvimbo shoma dzavari kumhanya kuedza kuwanisa vanhu mvura yakachena kuti chirwere chekorera chisarambe chichipararira. Vanoti nzvimbo idzi dzinosanganisira Kadoma, Sanyati, Chiredzi, Shamva neMount Darwin.
Atishiya zvikoro kuerea kwacho kwakavakwa dzimba, hakuna water system, hakuna inonzi sewage system yakanaka. Tangachitoi discussa ne senior management, so that we I need more information, tipe ma recommendations ku local government kuti zvii zvingaitwe kuku. Kwasara madhisitiro rinonzi Sanyati rinonobata nekadoma, then we have got kuchiredzi uko kumasvingo, then we have got two madhisits ari muShamva neMount Darwin. Otherwise the general trend is irikudzika.
Asi kunyange hurumende ichiti huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzakaita saDr. Simbiso Ranga vanoshanda muNorth Carolina muAmerica vanoti nyaya yekusavheneka vanenge vachifungidzwa kuti vafa kana kubatwa nechirwere ichi inogona kuti panetse kuzivikanwa kuti pararira kwedenda iri kwave papi. Pakapedzisira bazi rezveutano kuburitsa huwandu hwevainge vabatwa nekufa nechirwere ichi musi wa4 kurume pavanhu mazana mashanu nemakumi manomwe nevatatu 573 vainzi vafa nechirwere ichi vainge vavhenekwa vaive makumi manomwe nemumwe chete. Sangano reWorld Health Organization rakavimbisa kubatsira Zimbabwe nekuipa zvikwanisiro zvekuvheneka vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti korera inokonzerwa netsvina yevanhu uye vati zvakakosha kugeza michero nemiriwo uye maoko avo nesipo. Vaendera mberi vachiti vanhu ngavasamhuresana kana kubata maoko parufu kana kumagungano emakereke nekumichato, nokuti ndidzo dzimwe nzira dzinotapuriranwa nadzo denda rekorera. Vaendera mberi vachitsanangura imwe nzira inotapuriranwawo chirwere chekorera.
Ende tinoona kuzvakare inospreada nekumhurisana nekushaya maitensils, saka maspunu, maplates nezvimwe zvakadaro. Saka tinokurudzira kuti kudzimba uko kana kuine magungano, kana ari mapati, kana iri michato, kana mafuneral, kana tichimhurisana tiita kana mafistbump anonzi nevechidiki, kubhigana, torega kumhurisana nekushekana mahenzi kana kupanana zvishanu. Uye zvakare maspunu tisashaye maspunu amboshandiswa neuyu, yoshandiswa neuyu, foku nezvimwe zvakadaro. Maplates ngaatangagezwa kuti mwe azoshandisawo, kwete kuti munhu angoshandisa ibva kushandiswa neumwe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari reCombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati hurumende iri kunyenyeredza nyaya chaiyo iri kukonzera kupararira kwedenda rekorera, vachiti kusapa vanhu mvura yakachena ndiro dambudziko guru.
Sesangano reCombined Harare Residents Association atinoona kuti zvinhu zvizhinji zvirikuve zvinokonzera korera. Ndofunga tange tine musangano wevakadzi wakaitwa muHarare, vashandi veguta reHarare vachitaura ivo kuti zvinhu zvizhinji zvaita kuti korera ive inotekeshera inyaya yekushayikwa kwemvura, uye zvenyaya yembombi dzinofambisa tsvina dzisiri kugadzirwa nenguva, uye zvenyaya tingatopa chiyungu yavanoti wash, water sanitation and hygiene.
Kushaya mvura yakachena kwakambopawo kuti vanhu zviuru zvina nemazana maviri vafe nekorera munyika muna 2008. Vanoona nezvekupararira kwezvirwere mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vakatombozivisawo kuti ongororo yavakaita yakaratidza kuti zvipurani makumi mashanu kubva muzana muHarare hazvifaniri kushandiswa nekuda kwetsvina. Kunze kwekupararira muZimbabwe, chirwere chekorera ichi chiri kupararirawo muMalawi, Mozambique neDemocratic Republic of Congo DRC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira Omega zvamunofunga.
Apo vajovaka ndimere nevatononoka hwanja apo arisei apo. Saka makazoro chirongwa chemangwana ni matovharisa here kuzatirwadzisa manhu zvatirwadzisa manhu ndozosai chirongwa chemakuseni mazvira chirongwa chemakuseni manhu. Totenda ende kuti panhau dzechokwadi apo.
Ishi ndicho ndinoda kuziva ndechekuti avo president vanonzi president avo. Zvavaimboti mabhajeti akaperera musi unouyu zviro zvochema chema nhasi unouyu kuti havana chinhu zviri kungofamba sei. Vanoita seiko iyo mari yacho iyi vari kuiseiko nayo munyika medu makangozara mari.
Ini ndinofunga kuti panyaya dzemari apa kuti vagadzirise nyaya yekukwira kwemitengo yemari yekunze iyi. Vashingo chemunhu anokwanisa kutora mari yake yese kubhengi kwete kuti munhu anotora mari kumusika mutema vanhu vazhinji havachakwanisi kutora mari mumabhengi. Ndo imwe nyaya iri kukonzeresa zvese izvozvezvo.
Ya panyaya yechikafu ichi rugoverwa kaichiika chokwadi vanhu vanongopa vanhu vezanuchete kumamisha masabhuku ose anongopa vanhu vezanuchete ndovanopawa chikafu chekwedu guruwo kwakaoma mwarenge watibatsira vakomana nechikafu izvi zvokutoti chikafu vanonyima vamwe vanhu se vachipa vanhu vezanuchete mwari havadi izvozvozvo amunangagwa ngavatendukwe nevanhu vavo ipapapa ini pasta achitemerere.
Tinotenda nezvamunotipa nhau idzo. Ndaida kungotaura hangu pamusoro pamunangarwa kuti akaudzwa kare munangarwa kuti kune zhara achiti hei hakuna zhara hakuna zhara. Zvino nhasi zvaakuti zhara iriko. Chibage chaaitiwo nacho akaisipi. Akaisipi chibage icho munangarwa. Hakuna zhara hakuna zhara hakuna zhara. Chibage chai chaaitiwo nacho akaisipi. Murume uyo. Murume uyu watiuraya haana kana hanya nesu murume uyu. Murume uyu watiuraya iyi.
Vanhu vezanuPF ava vanonetsa. Ipapa vanotaura havo vachiti hanzi sungai vanhu vanenge vachiita uori pakupa vanhu chikafu apa. But so ipapa pachero ukaripota kuti ndo zviri kuitika. Hazvishandi nekuti nyaya iyi vari kuiziva hazvina kutanga nhasi. Maripota aripo arigara aripo akawanda. Vanotozviziva ndozvinoitika. Zvotongoradza kuti kwavanenge vari pamusangano wacho ndochinenge chitove chitenderana ndozvavanenge vachitoudzana kuti ipai vanhu vedu vemusangano chete.
Chikafu chiri kugoverwa vanhuwa. Please vanhu vasatarisa kuti uyu ndowe opposition, uyu ndowe triple C, uyu ndowe ZANUPF. Bhozi mungauraya vanhu ngenzara uko. Ukaona president echibvuma kuti hai zara iri kuno ndoti iriko zvishuwa. Please please nyorai vanhu mungatouraya vanhu. Number 2 tsika yekuti uyo unoshanda John uyo. Uyo une bhazi uyo, uyo ane Ford Ranger uyo, uyo ane guta uyo, uyo ane mwana anosenza UK uyo, ngaipere nyaya iyoyo, tsika iyoyo. Nyorai munhu wese, bhozi stiri ukatadzawo ndinyora, hachiuyi kwauri futi zvechikafu icho, chinodzoka kwachakabva.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzine ine Studio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mashoko enyu pa WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tichange tichikurukura nezvekusvitsa makore makumi maviri nerimwe kwaita Studio 7 uyewo kuora kwezuva kana kuti solar eclipse kuri kuonekwa muMexico, America neCanada nasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi shandisai namba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nyaya yekushandisa mari yeZimbabwe Gold kana kuti ZiG yokonzera mutauro munyika, vamwe vachiramba kutambira maZimbabwe dollar aishandiswa kare anofanira kupedzisira kushandiswa musi wa30 kubvumbi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Tabuka Ncube naudze isiNdebele. Só com isso.